Sachigaro vevatenderi veUMC munyika pasi pesangano reZimbabwe Episcopal Area vaJames Kawadza vati varatidzira ava vabva kumatemana ose enyika uye vange vachida kuti mutungamiri wekereke iyi munyika Bishop Ebeni Watiwa vaite musangano wechimbi chimbi kuti vazive nyaya yengochani inogona kupatsanura kereke iyi zvakare.
Ngatichitaurewo pachedu kuti izvi zvakaitika izvi hatisi kuzvida toita sei, ndiyo petisheni yatiri kuunza iyi.
Vaenderera mberi vachiti Bhaibheri nemutemo wenyika zvibvumidze zvechingochani.
United Methodist yataiziva kare haisisiro yako.
Pamusangano wakaitwa mukutanga kwemwedzi uno kuNorth Carolina muAmerica, vakuru vekereke iyi mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 692 vakavhota kutambira ngochani, asi makumi mashanu nemumwe chete kana kuti 51 vachiramba kuti kereke ibvumidze kuropofadzwa kwevafundisi vanoita zvechingochani uyewo kuchatiswa kwevanoita tsika iyi. Asi zvekuropafadza ngochani izvi zvakanzi zviri mumaoko evakuru vemachechi munyika dzakasiyana-siyana. Gakava panyaya yengochani rave nemakore akawanda richiitika mukereke iyi, uye pane vamwe vanhu vakatombosungwa vakatorerwa zvigaro mushure mokuratidzira. Mumwe wavanhu ava ndiamai Dura Mburundu vepachinzanga Circuit pamutoko senda vanoti havatenderani nezvechingochani.
Ndo zvatiri kufaitira nhasi kuti tibude muungochani kuUnited Methodist inenge ine kuwai yekuAmerica iyi iri kufarira zveungochani. Tibude tidamure kuvhute ihwohwo totanga zvinowani.
Amai Lucy Kawenda vepainner city muHarare vakurudzira kuti kereke izvipatsanure kubva kune kuAmerica.
Tinoda kuti tisare nechechi yedu yatisingabatidzani nevanhu vanotenda muchitendo chemangochani.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna Bishop Newatiwa sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa, asi vamwe vanoshanda muhofisi yavo vati UMC ichapadivi rayo panhepfenduro yayo yeEbenezer TV. Mukuru wesangano rinomirira ngochani munyika reGays and Lesbians Association of Zimbabwe vaChesterfield Samba vanoti vanofara kuti nhengo dzeUMC dzabvumidzwa kuratidzira, asi vakati havaoni danho rakatorwa neGeneral Conference yeUMC richikanganisa svondo iyi munyika nekuti Zimbabwe haina mutemo unobvumidza ngochani kuroorana.
I think kutarisa nyaya yekuti vasabvumidzwe vanenge vatirasikei pakuti vanhu vatorimo kuchechi kudhara, whether mumacongregants whether vafundisi vatorimo kudhara vati vari kutosefa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakashora chingochani vachiti hachipindirani nechitendero chechikristu netsika dzevanhu vemuZimbabwe neAfrica. MuAmerica vatendi vemuUMC zvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana vakabudawo mukereke iyi kubva muna 2019 vachinyunyuta nenyaya yekuropafadzwa kwengochani. Vatendi vakawanda veUMC muAfrica vanotiwo vari kuronga kubuda mukereke kana tsika yekubvumidza chingochani ikaenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.